Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosanga na zakari manira anasi urumusuwe China kubvumbi 20, 2017.
Magati ya ku Studio 7, nefenyirenya zirigwitika mZimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vakaumba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWeltman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza 2018.
Vechidiki vezanu PF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo muma primaries ebato ravo vachiti vaneta nekunyeperwa nevanhu vanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorera na chibvumirano chekuumba hwaro hwekuita mushandira pamwe nebato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Weltman Ncube. VaTsvangirai navaNcube vakapatsanurana muna Gumiguru wa2005 mushure mekunetsana panyaya yekuti bato ravo ropinda here kana kuti kwete musarudzo dzeSenate. Chibvumirano ichi chanyoreranwa kumba kwaVatsvangirai kuHighlands muHarare. VaTsvangirai vakanyorerana zvakare chimwe chibvumirano chakadai neZuro nemutungamiri webato reNational People's Party Amai Joyce Mujuru. Vachitaura pachiitiko echinhasi, VaTsvangirai vatenda kuti kupatsanurana kwavakaita navaNcube muna 2005 kwakapa kuti mapato anopikisa atadze kubvisa zvine mutsindo ZANU-PF pachigaro chekutonga. VaTsvangirai vativo vanopikisa vachapinda musarudzo dza 2018 vakabatana kuitira kuti vasunungure vana veZimbabwe pajokire huranda weZANU-PF.
Vaenderera mberi vachitiwo kubatana navaNcube chinhu chaidiwa nasawira wavo Mushakabvu Gibson Sibanda uye vari kuzadzikisa chido chemufi ichi. VaTsvangirai navaSibanda vakabva vose kuZCTU kuti vanotanga zvematongerwo enyika izvo zvakaona bato reMDC richiumbwa muna 1999. VaTsvangirai vativo kushandira pamwe kwevanopikisa ndiko chete kuchapa kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi uye kuitira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vativo kuti shanduko iuye munyika vanhu vanofanira kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano chavaTsvangirai navaNcube chaitwa vanhu munyika vachiri kutaura pamusoro pekubatana kwakaita vaTsvangirai neZuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party Amai Joyce Mujuru. Vachitaura pavanyorerana chibvumirano ichi, vaTsvangirai varatidza kushushikana zvikuru nekupatsanurana kwakaita bato reMDC muna 2005 vakati sevatungamiriri vane ungwaru vaona zvakakodzera kugadzirisa zvavakakanganisa kuitira kuti vaenderere mberi nedonzvo rekuwanira veruzhinji nyika ine utongo hwejekerere.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005.
The cost of that vote splitting. Zvinotora utungamiri hune ushingi kubvuma kukanganisa kwatakaita pamwe nekugadzirisa. Saka ndine mufaro kunyorerana chibvumirano ichi na Professor Ngube senzira yekugadzirisa zvatakakanganisirana.
Vatsvangirai vatiwo mapata anopikisa ari kupinda musarudzo dziri kutarisirwa gore rinoya akabatana vachiti chinangwa chavo ndechekugadzirisa nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yavamugabe. Mashoko avatsvangirai atsigirwa navanxuve avo vakava munyori mukuru wekutanga pakaumbwa MDC muna 1999. Kupatsanurana kwavakaita muna 2005 hakuna kubatsira nyika sezvo kwakadyara mhodzi yekusabatana muZimbabwe kumapato anopikisa ayo ane vatsigiri vasiri kugutsikana neutongi hwehurumende yavamugabe.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past. The decision.
Neniwo ndinobvuma kukanganisa kwatakaita kumashure. Matanho atakatora akadzorera shure budiriro yenyika. Takadzvara mhodzi yekusabatana munyika asi chakakosha nhasi kuti tibvume kukanganisa kwedu pamwe nekugadzirisa zvatakakanganisa.
Mushure mekupatsanuka kweMDC, vanxuve vakanokoka vaata mutambara kuti vatungamire chikwata chavanxuve chakavateverapo vakasiyana navatsvangirai vachinoumba MDC yavowo. Uko vatsvangirai vakaenderera mberi vari muMDC iyo yakasara ine vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vakawanda vari kufarira kubatana uku, vamwewo vari mumapato aya vari kutumira mashoko padandemudande reFacebook, Twitter nepaWhatsApp vachishora kubatana uku vachiti zviri kuitwa nevakuru vava hakuna kwazvinosvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekuita misangano nemakambani anotengesa michina yemakombiyuta ekunyoresa vavhoti ebiometric voter registration kit chiri kutanga mangwana chichipera nemusi wechitatu svondo rinouya. Makambani anoti Lexton Group yekuChina uye Demalog Identification Systems yekuGermany ari munyika kuzoshambadza makombiyuta avo. Kambani yechitatu yeZetis yekuBelgium haina kuzobudirira kuuya kumusha. ZEC ichasarudza kambani imwe chete pambiri idzi yekupa basa rekuunza michina yeBVR. Michina iyi ichange ichiongororwa mashandiro ayo kuHarare Polytechnic nemabvuku Primary School nemusi weMugovera ozopedzisira kuMurape Secondary School nesvondo.
Makambani aya achanga achinyoresa vavhoti kuti paonekwe kuti mishina yavo iri kushanda zvakanaka here. Chikoro chega chega chanzi chiunze vana zana nemakumi mashanu vari pasi pemakore gumi nemasere. ZEC yadaidza vemapato ezvematongerwo enyika uye masangano akazvimirira oga kuti vauye kuzoongorora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo reElectoral Resource Center vatawanda Chimini ava vanoti havasi kufara nenyaya yekuti havasi kutenderwa kubvunza mubvunzo kumakambani aya.
Tanga tichifungidzira kuti pamwe tichapuwawo mukana wekuti tinge tichibvunzurudza kuti vacho vari kuti vane mishina iyoyo vanhu vakamira sei, vanewo ukama here nevanhu vemuZimbabwe munou. Tinge tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakamboita basa iri kupi. Takatarisirawo zvakare kuti tichapuwa mukana tichibvunzurudza kuti mishina yacho inoshanda sei pakunyoresa vanhu kuti vagozonge vachikwanisa kuzovhota, uyezve kunzwisisa kuti pane here zviripo zvinoratidza kuti mishina iyoyo inogona kutambwa nayo kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichibikika. So ndiwo mibvunzo imwe yatanga tichitarisira kuti sezvo tanga tadeedzwa kuti tinge tichiuya kuzoongorora zvinenge zvichiitika pakutesta mishina iyoyo, tichapuwawo mukana wekubvunza.
Saka munozokwanisa kubvunza riini manja?
Sekuudzwa kwatakazoitwa nezuro, takaudzwa kunzi aiwa sangano rimwe nerimwe richangotendedzwa chete kuuya nemunhu mumwe chete kuti anga achiongorora zvichange zvichiitika izvozvo. Kuti varikutaura kuti aiwa kana mazowana zvamuri kutapedza zvese izvi ndo pamunozokwanisa kunyora muchibvunza, asi havasi kunyatsokutsanangura kuti zvinobatsira papi kuzobvunza kana zvichinge zvekutesta zvacho zvichinge zvapera. Takatarisa nyaya yekuda kutenga mimba yekuzonyoresa vanhu. Hatisati tanzwisisa kuti mari yacho yekutenga mishina iyoyo yati yapuwa here kuZEC kuti vange vachitenga mishina iyoyo kana kuti hurumende ndoichatenga yega. Saka demand ratina yazva tikurudzira ndezvekuti tikaudzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission yakazvimirira yega. Mari takaudzwa zvakare navachina masa kuti ichakabatwa kutreasury. Vakatiudza ivo mutsamba yakatinyorera kuti kune 40 million. Saka chiri kunyanyosa kusatigadzisi kuti tinge takagadzikana ndechekuti mari iyoyo hatisati tanzwa vachina masa kana kuti Zeki chitaura kuti vatambira mari iyoyo. Tiri kukurudzira kuti mari iyoyo ngaitambidzwe kuZeki zvichioneka so that tigoziva kuti Zeki chaiyo chaiyo yega ndo yabata mari uye ndo yega iri kutenga mishina yacho iri kudiwa.
Mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare.
Vechidiki vezano PF vanoti vari kukurudzirana pachavo kunonyoresa mazita avo kuitira kuti vazokwikwidza musarudzo dzegore rinouya sezvo vasina chivimbo nevakuru vavo avo vakavhotera musarudzo dza2013. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru wezvechidiki mudunhu reManicaland vamuboso wechingunu vanoti vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti vakwikwidze zvakasimba zvigaro zvinosokwikwidzwa nevakuru vavo chete mubato.
Kamu nyaya yekuti ngatipindukirwa mugabe tisikutange kutagetwa. Kamu nyaya dzemademonstrations first target mayouth league. Isu sezvidiki Manicaland hatidi izvozvo. Ngatiunzirwe fungwa nezvinhu zvinomisa musangano maideas vanhu vamugabe vaine aponi aponi kam 2018.
Vachinguno vanoti nguva zhinji vakuru vebato ravo vanovambunyikidza ivo vechidiki kuti vasakwikwidze muzvigaro asi ivo vakuru ava vachivashandisa ava vechidiki kuita zvemirizhonga pamwe nekuti vechidiki vavatsigire musarudzo.
Come 2018, we want to see councillors from the youth league. MDC, Lawai Doroba, La Corera, the right zone. Tisuma youth, Tisu Chiptele, Nobuda Roba, Nadi make sure that all my words.
Vachinguno vanoti hazvibatsiri kuramba vachiita maserogani ivo vasina kunyoresa kuti vavhote musarudzo. Nokudaro vari kukurudzira vechidiki vose kuti vagare vakanyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya vachitsigira vamwe vavo vechidiki vanenge vachikwikwidza musarudzo idzi.
Vazhinji vanoregistered voters. Saka mese muwadhi mauri sachairman saPC saseka ensure kuti mavote because tingapfeke matishirts tikapfeke makepisi tikaimba mugabe kubva mangwanani kusvika ripoti asi tisina zvitupa kana tisina kuregister as voters hazvina zvazvinobatsira. Kuri kuchechi kunozogonda tisina mabasa pakafa. Vamwe vanotigamira vana sex on the chegumi hakuna vakomborerwa muhomo. Saka chegumi chedu kuna vamugabe ngechekuregister to be registered voter. Hazvishamisi within the provincial structure kana mukati memurimomo muine vanhu vasiri registered muvavoters.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Research and Development vaJames Mfumi vanoti uku kungotaura chete sezvo vechidiki ava vasina mukana wekupikisa vakuru vavo muzanu PF. Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongero enyika dzinoti vechidiki ava havazi kufara nekunyengedzwa kwavakaitwa vachinzi vachawanirwa mabasa mushure mesarudzo dza2013. Asi nyanzvi idzi dzinoti vechidiki ava vanofanirwa kutamba vakachenjera sezvo zano PF iri iyo inotambira mazita evanhu vanofanira kumirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri webhanga guru repasi rose reWorld Bank vaJim Kim vayambira kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemabasa munyika dzichiri kubudirira zvinogona kutsvairwa nemichina yave kushandiswa kuita mabasa, danho rinogona kukonzera kusawirirana pamwe nekupinda muupoteri kwevanhu.
Chibvumirano chaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai navaWashman Ncube vachimirirawo bato ravo reMDC yavanotungamira chasiya vanhu vakawanda vachitaura pamusoro peukama hwevarume vanga vasingadyidzane kwemakore gumi nemaviri apfuura ava. Vatsvangirai vakanyoreranawo chimwe chibvumirano chakadai nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mumapato ose ari kunyorerana zvibvumirano aya hamuna kunyatsowirirana, zvichapa kuti kuumba mubatanidzwa kunetse. Vachitaura pachiitiko chanhasi, vatsvangirai vatenda kuti kupatsanura kwavakamboita navaNcube muna 2005 kwakapa kuti kukunda ZANUPF musarudzo kunge kuchinetsa. Ko, kubatana kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumhanzu kuti vanoona sei.
Zviripo ndozvokuti MOU yavo ika kuda kuita chigwirangwe, kuda kubatana kuti varwise ZANUPF. Zvazvinoreva ndozongora kuti vese zvibhuru zvitukutuku, kana takutaura pane nyaya dzekutongwa kwenyika, vari kurwisana nezvibhuru zvihombe, asi neexperience zvibhuru zvitukutuku chichatanga kurobwa. Of course ndichechi chamai Mujuru ndokuti ndochisukusa kozotora iyo MDC yacho, ndozvazvinongoreva. Uyezve zvikurukuru ndozvokuti MDC haina simba rokurwisa ZANUPF. Iyovo yamamjuruvo haina simba rokurwisa ZANUPF. Ndo zviripo chete.
Vagotupindura itinzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti isu tichiita memorandum of understanding navamwe ava kutaridza kuti tinomuonere mumwe, tiri vanhu vagara vachida kuti tivandutse Zimbabwe, tibise vana veZimbabwe kubva muuranda hwavakaiswa nehurumende yeZANU, tivayambuse vasvike muCanaan umo mavanenge vachigara zvakanaka. MOU awa anongotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vaakuda kuti vashande vose, vakwikwidze nechikwambo chanetsa, chikwambo chiripose mafacets ose esociety, muekonomy, mueducation, muhealth, mubusiness, mumachechi. Chikwambo ichi chapedza nyika, chaiuraya. Saka isu tichibatana navamwe kudai kungotaridza kuti tiri kuda kushanda pamwe chete, muonero wedu mumwe chete, ticharamba takasimba. Kuwanda kwedu ndo zvinoreva kusimba kwedu, zvichireva kuti tichipinda muna 2018 tinenge tiri vanhu vari kupindamo takabatana takasimba, tichinohwina tichibudirira one time.
VaChirumhanzu, hanzi kubatana hukuchaita kuti vakunde musarudzo?
Aiwa, hapana kubatana kuripo, nokuti chinongotadza ndokuti manumbers akawanikwa neMDC pamaelections apfuura ari kutodzikira. Ndosaka vakazoita zvepandi zveMDC zvawanda, asi ZANUPF inongova imwe chete. Ende zvezvazvinoreva ndozvokuti
kwete mafaction akawandisa, comrade.
Ndimi munozviziva izvozvo kuti kuna mafaction. Hatikurambidzi kuti musada kuzvive henyu zvamusingaziona.
Yemanje muri kukashanda
chirega ndipedze. Ndandati inini MDC yakazopatsanuka yava na MDCT, MDC chicha kuti nhasi uno pavanei nepati yamai Mujuru. Saka zvazoreva ndezvokuti mapatizi ese aya ari kuda kuvhoterwa navanhu vari registered, asi ZANUPF iri kuramba ichiwedzera uwandu hwavanhu. ava vachidi vachitora muhwandu hwavanhu. Saka zongora ndizvo kuti statistically vanongoramba vachingori a weaker party or entity. Ndozva zvinongoreva chiti kukutsirana zvifungwa ava vari kutsvagavo zvinzvimbo havo zvokuti vave relevant mupolitics. Asi zvazora muchavona manje manje vachadambukana because ipapa pamai mujuru vachati ainda ndiri president kwangu nemi vatsvangirai muri president. Toita sei pazvigaro hapo zvee vana vaguti ivavava vatotaura navachati aiwa zvisi takanguri tarova ndima tiremdc saka chinzvimbo ichi ndechangu.
Vaguti
hakungotaurawo kweyama yangu kakomredi. Nyaya iripo ndeyekuti isu hatisiri munyaya dzematongerwo enyika kuti tsvage zvinzvimbo. Ndopatinosiyana nezano. Tiripo kuti tivandudze magariro evanhu. Nyika yedu ibudirire. Takapinda mupolitics nokuti tinoda nyika yedu. Tiri muchirungwa vanonzi vaya mapatriots. Nyaya yezvigaro ndoisina kana nebasa rose mukufunga kwedu. Kubatana kwatiri kuita kuti tiita maMOU hakusi kubatana kwokurukira zvinzvimbo. Zvinzvimbo vanorwira zvinzvimbo tovaziva vari kuzano. Ndosaka pari zvino vari kutatsurana G40 Lacoste ekasubwira vazodai uyo vazodai sandimu uyo vazodai mahoka vazodai vachinetsana pachavo vachitashurana vachitamburana. Tasiyana nevezano vanoda kuba kukurokoza kukupadza nyika kusara yava mambembe zvavaita izvi. Ndopatinosiyana nevarume nevakadzi vokuzano. Isu tiri mapatriots.
Naiva guti munga mbotaurirawo here?
Zvinoda kusveta ropa.
Naiva guti munga mbotaurirawo here? Irumomo yeZimbabwe kuti paOMU yenyu chinzvimbo chavatsvangirai chiri papi, chamai mujuru chiri papi.
Ndosaka tiri kuti comrade isusu maMOU hasi zvinzvimbo. MOU memorandum of understanding muchirungu ndeyekuvaka Zimbabwe.
Avo vanga vari mutauriro wemDCT vaOpet Gutu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yazivisa nhasi kuti mari yayakaunganidza kubva kumitero muchikamu chekutanga chegore yakawanda kudarika yayanga yakatarisira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Zimra yazivisawo zvakare kuti mari yechikamu chekutanga chegore rino yakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo mugore ra2016. Bazi rinoti gore rino rakanga rakatarisira kuunganidza mari inoita $812.94 million asi rakazogumisira raunganidza $862.7 million kubva kumitero. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera.
Zvinoratidza sekunge Zimura inenge ichishanda asi mukatarisisa muchaona kuti fomo inei ndoine kupera kwegore. Ndoine kushanda kwemari kwakati wandei. Hazvina chiratidzo chekuti upfumi hwedu hwasimukira kana pane zvakawanda zvaitika. Kungoratidzawo kungoti vanhu vakatishandisei mari pakupera kwegore. Saka matageti avo anokwanisa kuti anokwanisa kuwanikwa akati kwirirei.
Vari kuti ivo nemitemo yavakaisawo ezvekubhadharwa kwemitero ndo zvimwe zvakonzerawo kuti vange vachiwana mari idzi.
Tinoona kuti pachine makepu akawanda ekuti Zimura inofanira kunge ichidhila nao. Mucharangarira kuti mavhiki maviri matatu apera paiva nenyaya yaitobuda mumapepanhau yokuti vakarasikirwa ivo nekamera yavo kuba ichireva kuti pane mabasa akawanda anenge achifanira kunge ari.
Ko mitemo yakadzipo yakaita sana statutory instrument 64 yakarambidzawo kupinda kwezvinhu munyika zvigadzirwa zvimwe kubva kunze, hamuoni here ine chekuitawo nekuwanda kwemari yavakawana?
Hatisatonyatsa kuona kuti mari yacho inowanda sei nekuti indastri dzemunomu hadzina cheuviri kazati dzakwanisa kuwana, hadzisati dzawana capital nesimo zvakadaro. Saka regai tizoona kuti maybe nekufamba kwenguva kandazoona kuti mari dzavo dzavanokwanisa kunge vakawanda kubudikidza na64 dzinenge dzakawanda sei.
Ko tichitarisawo icho chikamu chasara chegore munotarisira here kuti zvinhu zvingashanduka?
Zvaone chanduko huru ichiitika nekuti hapana zviri kuratidza kuti pane zviri kuitwa kuti zvingava kuvandudzwa kwemutemo zvingava kuitira kuti upfumi hwedu hunge huchisimukira. Saka ndoone kuti pakaitika shanduko yakawanda ndokufunga kuti izvozvo kuti tange tiro sikirawo padzi target asi hazvisi kuzokudza kufuna.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7.
Munaudze mitambo, makundano makuru emutambo wegolf eZimbabwe Open apfungaidza utsi nhasi asi pasina chinoshamisa chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vatambi zana nemakumi mashanu nevatanhatu vapinda munhandare yeRoyal Harare Golf Club nhasi vakatarisira kutora mari inoita iyo mazana maviri nemakumi masere emari yekusouth Africa yemaran ichapiwa anenge akunda panopera makwikwi nemusi wesvondo. Asi hapana chinoshamisira chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno avo vanga vachingotatarika kwemakore gumi nemanomwe apfuura pasina kana mumwe chete asvika pedyo nekutora mukombe wakakosha uyu. Vatambi ava vari kukundikana kukwikwidza zvine mutsindo makundano aya zvekuti mukombe uyu hausati wambosara muZimbabwe kubvira muna 2010 apo makundano aya akadzoka kwapera makore masere usingatambwe nemhaka yekusvikwa kwemari. Mutambi wemuno akapedzera kutora mukombe uyu ndiMark McNulty uyo akakunda muna 2000. Gore rapera mutambi wemuZimbabwe asi achigara kuAmerica Scott Vincent ndiega akakwanisa kunepa vatambi gumi vekutanga asi aive kure nekutora mukombe sezvo akapedza ari pachinhanho chechishanu. Izvi zviri kureva kuti mari inoita iyo miriyoni nezviuru mazana masere emarandi iri kubviswa nemakambani emuno iri kuenda kunze kwenyika sezvo vatambi gumi chete vanobudirira ndo vanopiwa mibayiro yemari. Kunyange hazvo vari kutarisira kutamba zvakanaka gore rino vaonisimo kapembenuka avo vanozivikanwa zvikuru mumutambo uyu vanoti vatambi vemuno havasi kuwana mitambo yakawanda yekukwikwidza kuti vakwanise kusvika pakutamba sezvinoita vari kushanya.
Vanhu vemuZimbabwe havasi kuwana nguva yakawanda yekutamba golf and havasi kuwana the same conditions iri kusetwa course as one of South Africa. They play the same conditions, they play week in week out competitive golf. I think we hit balls but not for competitive golf. Tine tiriko kurange but zvinoda competition kuti tive takasimba.
Zimbabwe Open inotambwa kwemazuva mana uyezve ichapera nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ari kumanzou kana kuti kuArnold Farm kumazowe. Iyo famu yakapiwa kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka dzesangano ravo. Izvi zvinonzwa siya madzimai aya nemhuri dzavo vasisina pekugara.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai kuStudio 7 WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatungamiri vakaomba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWashman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza2018.
Vechidiki vezano PF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumaprimaries ebato ravo vachiti vaneta nekunyeberwa nevanhu vavanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.